Vatsigiri veMDC ava vanga vaungana pamuzinda webato ravo paMorgan Tsvangirai House vakomberedzwa nemapurisa mushure memaminitsi mashoma vashamisa vasvika pamahofisi apa ndokuzvindikitwa nemapurisa anga akatakura zvombo. Mumwe waro waava ndivaHenry Chimbiri, vano vemutori wenhau dzemufananidzo vachishanda vakazvimirira.
And when I read my robots up, ndangoona mapurisa achimhanyisana nevanhu. That is the time when I arrived. And I tried to tell them that ndangotaura ndakati I'm a freelance journalist. Ndinotora nhau. Zvikanzi babano ibabano ibabano. So they started attacking everybody, including myself. And so I had about 10 of them attacking me and they injured my head.
Mushure mekuzvindikitwa kwakaitwa nemapurisa, vatsigiri veMDC ava vabva vaita rutsoka ndibereke vachiita ziva kwake aziva kwake, zvabva zvaita kuti mapurisa aya amwaye hutsi hunokachidza pamuzinda weMDC. Mapurisa aya abva atanga kurova chero munhu anga ari mudhorobha, izvo zvakonzera kuti zvimwe zvitoro nemabhanga zvivharwe kwechinguva. Mumwe abatwa mumhirizhonga iyi, vatongogara Machimbidza, vatavanga vasinei nezvanga zvichiitika pamuzinda weMDC, asi vangosanganikwawo navo pakati pedhorobha vakarohwa zvakaomarara.
Ndiri kubva kubasa kwangu kudhafu, ndiri kuenda kuna Fort Faramati, ndaunosangana nemurungu wangu. Ndiri kufamba, mapurisa ari kufamba achirova vanhu. Ndakuvapo excuse yangu yekuti ndinova ndiri pabasa, handisi maagenda enyu zvamuri kuita. Vakundirova. Chavari kundirovera chii? Mapurisa hasiwo anokwanisa kuti kana zvinhu zvakaomera vana veZimbabwe, mapurisa akaomerwa nesi takaomerwa. Kana pane vanhu vari kuita maprogiramu avo ngavarege kudzidzisa. Zvichireva kuti mapurisa haasisiri estate amunangagwa achiroa kuti ndezanupiefu. Ari mapurisa estate anokondirora vanhu, anosapota vanhu, havafani kurova munhu ari kuzvifambira.
Mumwe wavatevedzeri vemutungamiri weMDC vatendai biti vashora zvaitwa nemapurisa, vakakurudzira sangano remubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC kuti riise ziso raro muZimbabwe.
SADC must be watching this. Mrs. Tex must be watching this. President Ramaphosa must be watching this. Foreign Minister Naledi Pandor must be watching this. This is not acceptable. This must stop.
Hatisi kuda manhinga akadai so. Hatisi kuda zvekupenga zvakadai so izvi.
Studio 7 yafonera mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati, avo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Patasvika pamahofisi avo pamuzinda wemapurisa, vaNyati vanga vachinzi vanga vabuda nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vari mukuru wemedia center vaNS Mudzengi vati zvaitwa nemapurisa zvinosiya zita rehurumende yeZimbabwe riri mumadhaka.
Zvinoratidza kuti nyika yedu yapinda pakutambudzika kukuru. Zvaakuitika muno chero nguva yavamugabe chaiyo hatina kumbozviona udzvinyiriri hwacho hwanyanya.
Vachitora mashoko avo kuvatori venhau nehumwe utungamiriri webato ravo, ayo avanga vachidaidza kuti Hope of the Nation Address, vachamisa vashora kushandiswa kwemapurisa nemauto mune zvematongerwo enyika, vakati vaitarisira kuti paizove nemusiyano pakati pezvaiitwa nehurumende yavaRobert Mugabe nehurumende yavaEmerson Mnangagwa.
Chii chinoita dambudziko rakadai ripere munyika? Kunyanyanya kunyaya dzematongerwo enyika, marovero ari kuitwa vanhu, kusungwa kuri kuitwa vanhu, mapurisa, mabatiro ari kuitwa vanhu, zvichiratidza izvo mhirizhonga dziri kuitwa kuvanhu vanenge vachizama kungozviitirawo basa ravo. Nenyaya yechikafu chanetsa munyika, ndiri kukumbira dzimwe nyika dzekunze uko kuti dziunze chikafu chinobatsira vanhu vemuZimbabwe.
Vachamisa vati sebato vave kuzosvika padanho rekuti havachakumbire mvumo kumapurisa kana vachida kuita misangano kana kuratidzira, sezvo zvave pachena kuti hurumende yavamunangagwa haisi kukoshesa zviri mubumbiro remitemo. Mushure mekurambidzwa kakawanda kuita misangano kana kuratidzira nemapurisa munguva pfupi yadarika, vachamisa vatiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika, vachiti chitsvambe chave kuruzhinji kuti rugadzirise zviri kunetsa munyika kubudikidza nekuzadza migwagwa kuchiratidzira. Panyaya yezvirango zvakatemerwa vamunangagwa nevamwe vavari muZANUPF, vachamisa vati zvirango izvi zvinobva chaite kana pakagadziriswa nyaya dzezvematongerwo enyika. Vati hapana vekunze vachauya kuzosima mari munyika kana Zimbabwe ikasagadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika, vachiti hapana anoda kuzosima mari yake munyika isina kugadzikana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.